Mangwanani akana kavatereri chino sangana zvakare mangwanani anhasi uri mutsi wechina 3 mbudzi 2022 makacherera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tiri kuedzawo zvakare kuti tiwane mapepa kubva kudare ramagistrate ekuti tikwanise kuisa chimwe zvechichemo kudare rehigh court chinoenderana navasikana navasitole kuti vatungwe vachibva kunze.
Va Job Sikala na va Godfrey Stole vakaudzwa nezuro kuti vadzoke kumatare edzimhosva musi wa 15 nomusi wa 17 mwedzi uno.
Takaona vatsigiri vebato rezanupf kusanganisira nemavhidhiyo aitenderera tinenge pasocial media vachiita violence kune vemapato anopikisa zvikuru sei vetripoc.
Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti kubva mwedzi wandira gore rino kusvika mwedzi wapera nyaya dzemhirizhonga yezvematongero enyika dzinosvika chiuru nemazana mapfumbamwe neimwe kana kuti 1901 dzakaitika muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe remagweta evamiriri veparamende vebato reCitizens Coalition for Change vaJob Sikala navaGodfrey Stole vaJeremiah Bhamu vanoti vanotarisira dare redzimhosva kuti ritonge kuti vaviri ava vangapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba rini. Vanoti mhosva dziri kupomerwa vaviri ava dzichanzwikwa mumazuva kubva musi wa 15 mbudzi na 17 mbudzi kana kuti mwedzi uno. Vabhamu vanoti zvimwe zviri kuitika zvinoratidza sekuti kunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuri kuitwa vaviri ava kune chekuita nezvematongero enyika. Tabata vaJeremiah Bhamu kuti vatiudze zvizhinji.
Nezuro kwave nenyaya mumatare maviri yekutanga yai mudare guru redzimhosva remuZimbabwe High Court yaive chikumbiro chekuti vaJob Sikala vabvumidzwe kuenda kunze vozotongwa nyaya yavo vachibva kunze. Nyaya iyi takaisa chikumbiro chedu pamberi pedare tikakakavara zvizere. Dare rikati riri kuda mukana wekuti rizeye nyaya iyi zvizere rigopa mutongo waro nemusi wechishanu 4 November nenguva dza9 mangwanani. Yechipiri yakapinda mudare ramagistrate kumuHarare. Yakapinda mudare ramagistrate muHarare ndo nyaya yavakabatana navaGodfrey Stole. Nyaya iyi payakapinda takaisa zvichemo zviviri pamberi pemutongi. Chekutanga ndechekuti vasikala vatenderwe kuonekwa nemagweta avo pasina kuvhiringidzwa. Yechipiri ndeyekuti vatenderwe kuonekwa nana chiremba vavo uye nehama dzavo nekuunzirwa chikafu nehama dzavo pasina kuvhiringidzwa. Zvikumbiro izvi zvakatambirwa nedare nekuda kwekuti vamuchuchisi vakatenderana nesu kuti izvi zviri pabumbiro remutemo. Zvakarai vasikala navasitola vakwanise kuvhiringidzwa pakuonana nemagweta avo muchivande. Zvakare havafaniri kuvhiringidzwa pakuonana nana chiremba vavo muchivande uye havafaniri kuvhiringidzwa kuonana nehama dzavo kana kutumirwa chikafu nehama dzavo kana vari musungwa muchidimbu ndo zvakaitika kuti mudare muzvara nezuro
saka iko zvino matarisana nenhano ipi munyaya dzevaviri avo
chekutanga tatarisana nekuti tinzwe kuti dare richagura kuti kudi panyaya kuti vatonge vachibva kunze tiri kuedzawo zvakare kuti tiwane mapepa kubva kudare ramagistrate yekuti tikwanise kuisa chimwe zvechichemo kudare rehigh court chinoenderana navasikana navasitole kuti vatongwe vachibva kunze tabva ipapo tatarisira kuti nyaya idzi dzichitanga kutongwa mudare ramagistrate kubva musi wa15 November nemusi wa17 November musi wa15 November vasikalava navasitole vachapinda vakabatanidzwa panyaya yavo yavari kupomerwa musi wa17 vasikala vozopinda vari voga pane nyaya vakamira vari voga
vabhamu sei nyaya yavasikala navasitole ichinetsa kudai kuti vapiwe mukana wekubisa mari yerubatiso
semaonero edu pamutemo hapana zvikonzero zvakati tsvikiti zvinovatadzisa kutongwa vachibva kunze asi inenge yatongova nyaya yekuti vanoita zvematongerwo enyika ndo zvega zvakungovhiringidza nyaya yavo nyaya yanga iri pachena chena ndichipa muenzaniso nyaya yavasikala yanga iri kudare redzimhosva kuhigh court takapiwa mapepa navamuchuchisi achashandiswa pakutongwa kunyaya yavo mapepa atakapiwa ari kuburitsa zvinhu zvizhinji pachena chekutanga ari kuburitsa pachena kuti vasikala havana vhidhiyo yavakatora vakaposta pasocial media sekunenedzerwa kwazvakaitwa pakutanga zvinova izvo zvakaita kuti vanyimwe chibatiso chekuti vatonge vachibva kunze pakutanga chechipiri chabuda pachena pamapepa atakapiwa aya ndechekuti painenedzerwa vasikala kuti mashoko avakataura kunyatsime ainzi anokurudzira kukonzerwa kwemhirizhonga mapurisa achinja ave kuti aiwa sandizvo tiri kuti isu vasikala mashoko avo aya avakataura akaita kuti mapurisa arasiswe pakuferefeta kweimwe nyaya chechitatu chabuda ndechekuti mapurisa pakutanga tanga vaiti kune vanhu vakaona nekunzwa vasikala vachitaura mashoko aya asi zvazobuda pachina kuti hakuna kana mumwe chete zvake akaona kana kunzwa vasikala vachitaura mashoko iwayo saka izvozvo zvese zvabuda pachina zvinotaridza chokwadi chekuti nyaya yavasikala haisi nyaya iri kutongwa pamutemo chaiko asi kuti kune zvakavanziridzwa zvine chekuita nematongerwo enyika zviri kuvhiringidza kuti nyaya yavo ishandwe nemashandiro anofanira kuita mutemo chaiwo
utano hwavo hwakadii vabhamu
vanotaridza kuti vachiri vakagwinya asi vanotaridza zvakare kuti vari kushungurudzikana nekuda kwekuti nyaya iri pachena kudai yave kutorwa nemamwe maonero asinei nemutemo
avo vange vari rimwe remagweta ava Jobsikala navagodfrey stole vajeremiah bhamu vari parunhare kuharare nestudio 7 sangano rezimbabwe human rights ngo forum rinoti kubva mumwedzi wandira gore rino kusvika mwedzi wapera wagumi guru nyaya dzemhirizhonga yezvematongerwo enyika kusanganisira dzekuchorwa kwekodzero dzevanhu dzinosvika chiuru nemazana mapfumbamwe neimwe kana kuti 1901 dzakaitika munyika gwaro rakaburitswa nezuro nesangano iri rinoti kunyange hazvo izvi zvisingachamisi mhirizhonga yakaitwa kumbare muharare nekudunhu remadebeleland south pamwe nemashoko ekukurudzira ruvengo nemhirizhonga akataurwa kumberengwa zvitiko zvinovhundutsa gwaro iri rinoti ongororo yesangano iri inoratidza kuti mhirizhonga iyi yaiitwa nenhengo dzebato riri kutonga rezanu pf dzichishungurudza nhengo dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change. Sangano iri riri kushorawo mapurisa nemabatiro avari kuita nyaya dzemhirizhonga richiti vari kungosunga nhengo dzetriple C chete vachisiya veZANU PF. Asi nhengo yeZANU PF vabelieve Gaule varamba izviri mugwaro iri vachiti nhengo dzebato retriple C ndidzo dziri kuita izvi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7, abata mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum, Dr. Musa Kika, kuti tinzwe zvizhinji pamusoro pegwaro iri.
Ya, isusu sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum, basa redu nderekuongorora kuitika kwemhirizhonga, pamwechete nekudzivirira mhirizhonga, zvikuru sei mhirizhonga inechekuita nematongero enyika. Saka mumasvondo apfuura iwawa, taiongorora mhirizhonga yaiitika munzvimbo dzeMbare muHarare pamwe chete nenzvimbo dzeIncisa nematobo kumaTebeleland. Kumatobo taiona kuchiitika mabielections ende mhirizhonga yatakaona ine chekuita nemabielections iwawo. Takaona vatsigiri vebato reZANU PF kusanganisira nemavhidhiyo aitenderera kunyange pasocial media vachiita violence kune mapato anopikisa zvikuru sei vetriple C. Kunharaunda yeMbare muHarare zvekare yanga iri mhirizhonga yaiva nechekuita nevatsigiri veZANU PF pamwe chete nevatsigiri vetriple C mairinge nehondo dzinechekuita nepekutengesera kumupedza nhamo. Saka takaongorora takadhokumenta maviolations aiitika ndosaka taburitsa gwaro irori kutizivise ruzhinji kuti zvii zvaiitika.
Tinoona kuti gwaro renyu riri kunongedza kubato reZANU PF kuti ndo vaikonzera mhirizhonga munzvimbo dzakawanda. Mune umbowo hwakadi hwekuratidza kuti nyengo idzo dzingadai dzadziri dzebato reZANU PF?
Umbowo iwohwo uzere sezvandambotaura mavhidhiyo aripo, varipo maeyewitness vaiona izvi zvichiitika. Isu seZimbabwe Human Rights NGO Forum semazira munyika tiri magweta zvekare, saka titori nevamwe vakabatikana mumhirizhonga iyoyi vatiri kumiririra mumagare edzimhosva vatakaresponda. Tine zvekare vamwe vakasangana nemhirizhonga iyoyi vatiri kubatsira nezvinhu zvakati wandei. Saka umbowo ihwohwo huripo hwekuti vatsigiri veZANU PF ndo vainyanya kunge vachiita mhirizhonga iyoyi.
Makawanawo here mukana wekunge muchitaurawo nemapato ezvematongerwo enyika muchinzwawo mativi avo panyaya iyoyo yemhirizhonga iyi?
Hongu, isu tinogara tichikurukura nevemapato. Mwedzi wapfuura iwohwu tine musangano watakaita pamwe chete nemamasangano akazvimirira oga, musangano wakaatendwa nevamiriri vemapato anotungamira muZimbabwe, mapato anopikisa pamwe chete nehurumende iri kutonga pari zvino. Pamwe chete nevamwewo vakasanganisira kumapurisa, maconstitutional commissions, tichionesana nenyaya yemhirizhonga kuti zvii zviri kukonzera uye zvii zvingaitwe kuti mhirizhonga isaitike. Chinoitika ndechekuti kana tichiita hurukuro dzakadaro, mapato ese vanotaura vachitsigira kusaitika kwemhirizhonga. Vanotaura vachiti isu tiri kuudza vatsigiri vedu kuti vasaite mhirizhonga. Vanotaura vachisimbisa yatinoti peace pledge. Asi zvinenge zvaakuitika munharaunda manje, zvikuru sei takatarisa maelection, zvakasiyana nezvinenge zvichitaurwa patinoita hurukuro. Saka chatinenge tichikumbirisa ndechekuti vemapato vamire pachokwadi maringe nekurwisanisa kuitika kweviolence. Vamire pachokwadi maringe nekutaurira vatsigiri vavo kuti varegere kuita zveviolence. Vamire zvekare pachokwadi maringe nekusakanganisa mapurisa kuita basa ravo kuti avo vanenge vaita mhirizhonga vawanikwe vachibatwa vachisiyesana nemutemo.
Tichitarisa ongororo yamakaita, chii chamungati chamakawana chaikonzera kukwira kwemhirizhonga?
Maelection ndo number one chikonzero chemhirizhonga. Izvi hazvina kusiyana nezvataiona makore ese apfuura. Grafu racho remhirizhonga muZimbabwe rinokwira pese patinoita sarudzo. Gore rino sarudzo dzemabielections dzemusi wa26 March ndo dzakanyanya kukonzeresa mhirizhonga yakakura. Mhirizhonga zhinji takaiona muna February imomo nemuna March. Mushure memabielections imomo tinoona grafu racho richiti dzikirei zvishoma. Asi kutanga mumwedzi waAugust takaona kukwira zvekare kwemhirizhonga. Mwedzi wapfuura iwowo waSeptember naOctober ndo mwedzi miviri yandingatiita rekodha makesi akati wandei asinei nechekuita nemabielections emusi wa26 March.
Ahavo vange vari mkuru we Zimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika vari pari nare muarare na Jonga Kandemiri we Studio 7. Mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vari ku Abidjan ku Ivory Coast kumisangano we Africa Investment Forum Market Day 2022 uri kuitwa pasi pedonzvo rekuti kusanganisa vanosima mari nekuyananisa nyika dzemu Africa nemabhanga. Musangano uyu unokokerwa ne African Development Bank, rimwe remabhanga anokweretwa mari zhinji neZimbabwe. Hurumende inoti huwandu hwevekunze vanosima mari munyika hwawedzera zvikuru kubva pakapinda vamunangagwa pautongi. Asi vanongorora zvemabhizimisi vari nyanzvi mune zveupfumi vamasimba kuchera vanoti hapana chatichaonekwa kubva mu vanoti hapana chatichaonekwa kubva munzendo dzavamunangagwa. Vamasimba kuchera vanoti hapana chatichaonekwa kubva munzendo dzavamunangagwa dzekuedza kutsvaga kushamwari nemabhizimisi ekunze senzira yekuvandudza nyaya dzezveupfumi munyika. Vamunangagwa vakaperekedzwa nevakuru vemakambani ehurumende nemakurukota ehurumende anosanganisira vemapazi ezvemari muzvinafundo mutuli nquve vezvekunze kwenyika vafred kushava nezvekutengeserana amai Sekai Nzenza nemamwe makurukota ehurumende. Evans Zininga weStudio 7 abatanyanzvi munyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera kuti tinzwe maonero avo.
Inyaya yekuti kune vanoti mainvestors ava vanenge vada kusima mari, saka nyika dziri kupiwa mikana yekunoshambadza nyika dzavo yekunoshambadza zvavanazvo kune avo vanenge vati vanenge vaine mari dzavanenge vada kusima munyika dzakasiyana siyana. Saka musangano wemainvestors kana kuti wevanhu vari vane mashure navo vada kuti vaone kuti vangashanda sei nenyika kuti vange vachiisa mari munyika imomo.
Ndingatarisawo ndichitevera ipapo kuti saka unobatsirawo nyika dzakaita seZimbabwe nenzira dzipi?
Inopa Zimbabwe mukana wekuti Zimbabwe yange ichitsanangura kuti iyo Zimbabwe zvii zvainazvo zvaingana kuti mainvestors auye kuzoona angava mabhizinesi zvingava zvicherwa nezvimwewo zvaanenge vachida kuyatsira Zimbabwe ndokupindura kuenda kwayakaita inenge yakabatanidza zvese zvaida kuidzira ndo zvakanaka zviri mairi nezvinokwanisa kuitika nyika iyo tinoshambadza zvainazvo ingava tourism zvingava zvicherwa yeti zvinoshambadza kuinvestment forum ikoko ichinzvavanenge vapiwa mukana wekuti vanotaura kana kuti vaende nazvo.
Saka tichitarisa mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe iko zvino munyaya dzezveupfumi nemafambiro ezvemari, Zimbabwe inomirawo yakasimba here pamisangano iyi?
Chatanga tanodavirirana kuti misangano yakaita seii haisi misangano inoti zvinhu zvinova zvabuda chiri poripotyo patombori nezvinozoitika. Saka imwe misangano inotora nguva kuti zviro zvinenge zvataurwa zviuye pagraund. Mufananidzo yeparamende tsva yatakavakirwa nematsaina kutumirana ivo takatoitwa vamugabe vachiri ndivo mutungamirwa nyika asi paramende yacho iri kunzi yakapera kana kuri kupera yapera vayo taa neumwe mukuru wenyika. Saka ndioni sokuti zvinganyanya kukanganisa sakanyara.
Ndo pezi sirawondi chaga kuti akasike kutanga aka wakuchera tichinzwa nyadze kuti kunoendwa kunofambirwa nyadze kuti mari dzigadziriswe munyika kuuye mainvestor kuchisainwa zvimwe zvibvumirano zvakawanda wanda kune here zviriko kumashure uku zvamunganongedzerawo kuti aiwa icho nechocho zvakabuda kuburikidza nemisangano yemhando iyi.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vamasimba kuchera vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekusitaurira mega zvamunofunga.
Vana veZimbabwe ndinoti shinurai. Sanction ramuri kutaura kutaurwa nezvaro iri. Kumacha kuita sei kuita sei kuita sei. Kupenga kwamuri kuita. Kushandisa brain. America haisiri ndiri kutonga Zimbabwe. Britain haisiri ndiri kutonga Zimbabwe. ZANU PF ndiri kutonga Zimbabwe. Ndoo yapa kuti nyika ende kumangondo. Nekuba upfumi hwenyika. Iwe mumwe nemumwe ari kudyirwa upfumi hwake nekuda kweZANU PF. ZANU PF ndiri kupa kuti utambure. Saka macha kuti ZANU PF ibve. Nezvino zvana Job Scar vari mujeri nekuda kweZANU PF. Democracy yacho iri papi. Just remove ZANU PF. Chinhu ichi chaora ichi. Ngachibve ichi ZANU PF hatichada nezvacho. Ngachiende. Madhara senganyare seiko imi.
Makadiko studio 7 yana mukoma yande ndichanongoda kungobvunza kuna ivo mukuru wedu president Mnangagwa kuti ko zvavakavhurisa kana zvingwido maakaunti kudhara kubva tichizvagwa zvaingoveko kungonzi tichavapa mari tichavapa mari nanhasi vakangoringira vana zvingwido nanamujidha makavavhurisa maakaunti mukavaendisa kumvuma uko kotora mabhethi setifiketi vakatambura tembere dzichimanya kotora mabhethi setifiketi kumvuma uko vazhinji vagari vekuno mubhizine kumvuma kona nhasi hamusati mavapa mari dzacho muda kuzovapa rinhi vakangoringira makangoti mari dzichapindira mumafoni vanhu vakafara chaizvo iye sumhuri dzavo tikafara takawanda zvakawaoma vana zvingwido asi taitofunza kuti tichafarawo tigokuvhoterai kana mapawo vabereki vedu mari idzodzo zvino nanhasi hamusati mavapa samufunzira kuti kana mukagara makadai musina kuvapa mari tingakuvhoteraiwo here isu vana vacho vana zvingwido tingakuvhoteraiwo here panoda kuti tikuvhotereiwo kasaka chiti pai ichipawo vabereki vedu mari dzamakavapromisa kubva kudhara kuti muchavapa vana zvingwido nanamujibha vachivata mumakomoko vachivatiwa mumakomoko saka muvanzireiwo tsitsi here vanzireiwo tsitsi vairwira nyika yedu kuti isunungukei chivapaiwo sezvamakaita manhu tikirini maovheti
ya izvo zvaakuitwa nevanhu vemusouth africa izvo nechigurupu icho chekuda kuti vaite zenofobia musoka zvinhu zvakashata zvikurusa izvo zvatimbozeri takazvitsigira iyo south africa yacho zvaisingambo uwo zvirango zvekuti zenofobia iri kudai sei dzimwe nyika dzichingoti dzikaita chinhu dzinokurumidza kutenderwa isu takangoti magiraundi haana kunaka hei vazodzinga zifa tobva tatobvanwa soka asi pane vanhu vanofamba vachitaura zvinhu zvakadaro vachiindafiya nezvinhu zvinenesoka vachida kukuvadza vamwe vanhu vatema isu tiri vatema mablacks versus mablacks zvinofamba sei nai pastudio 7 kuti vanhu vakadaro varegerwa vakadaro hakunawo here mamatare angainde kunoti amangarwe nyaya dzakaita seidzo dzavakaita vanhu vana fifa nekuna mabhodha ese esoka anoranawo kufootball paworld rules kuti vanhu vakadaro avo vabatwe vasungu vapindwa majere kana kutobvana nyika iyoyo tsoka ndokuti igoziva kuti zvirango zvekuti utaurira umwe wako zvakashata zvirwise zvinhu izvozvo izvo zviri kutokonzerwa nemaivo maafrican leaders vanhu vanozviti maruling party wawawa vanhu vatouraya africa yose hakuzimbotii muzimbabwe kana kuti munyika ipi basi africa yose yatokuwara nevanhu ivavo president anenge ari munyika imwe anorye kusungisa vanhu ivavo mapurisa ari mumasoja ari vanorye kubata chigurupu chevanhu ivavo vanoita xenophobia iyo onai vakatanga vachibvisa vanhu maforeiners iyeno vapinda nemusoka nemusoka saka zvinosvikepi vanhu vachidaro saka south africa yacho tinozotamba sei nayo saka tichazototiwo here kana tikaona timu yemusouth africa ichiyakutamba munyika dzedu tobvisawo vanhu vavo ivavo hazviiti tinenge tida kugarisana zvakanaka ipapo ngapakuonekwe nekukurumidza pagadhirizwe ipapo mapurezidendi ese enyika dzemuafrica whether southern or west africa east africa and all the like ngavabatana nevagadhirise dambudziko rapinda kusouth africa anyway zvichazokonzera imwe hondo isingaiti muno muafrica
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica
wamaski vanenge rwazi atoshanduka zuva nezuva akawamba achitaoda kuitenga ndokubva wachinja wakati hatichadi kuitenga ndobva wachinja zvekare wakati ndakuitenga ndobva wakazoibhadharira saka munhu asina pfungwa dzakanyatsa kutwasuka zvekuti unoziva kuti chii chaaichaita mangwana saka vanhu vazhinji iye zvino vari kunetseka kuti pfungwa dzake chaizvo dzakamira papi chaipo achagara here netwitter kana kuti pachasvika rimwe zuva raachati mangwana handichadi
iyo twitter munoona sekuti wakaitengera chinyi
hapana anozivisisa ngekuti vanhu vazhinji vaibvunza kuti ko sei arikupedza mari kutenga chimwe chinhu chisingabatsiri mabhizinesi ane mabhizinesi akawanda ari kuita mari yakawanda ko chiiko chaari kutsvaka kutwita hapana anozivisisa saka tiri munema tese kuti mazano ake chaizvo patwitter ndei munhu ane mabhizinesi akawanda ari kuita mari zvakawanda
ndakavonawo kuti mazuva mashoma apfuura aya vanga voshorwavo vachinzi vaisa zvemanyepo patwitter pavo munoona sekuti izvi ndo zvakatsira kuti vangotaura zvavanoda nyange zvisina chokwadi mukati
ndorudzi rwavo pane zvinhu zvakawanda zvaanotaura zvimwe zvisina nemusoro wete saka nezvavakaisa patwitter kurohwa kwemurume wespika wecongress akazozvibvisa saka zvinoreza ku asina pfungwa dzakanyatsojeka kuti achaifambisa seiyo twitter senge munhu ari kudraivha bhazi asi haasi kuziva kwaari kuenda hauzivi kuti chii chaachaita
ndiri kuona zvekare kuti vati vachachaja mari pamwedzi pavanhu vose vanenge vachida kuita akaunti netwitter munoona sekuti zvingashanda izvi
ndo yanga ri pfungwa yake kubva kumawambo kuti ndingaite mari sei patwitter saka iye zvino ari kutsvaga zvese zvaunokwanisa kuti waite mari izvo zvamataura zvokuti kuchaja inini ndinofunga kuti kuchasvika nguva apo wachaona kuti hazvina nemusoro saka munhu asina kuswatuka mupfungwa panyaya yetwitter
avo vange vari muzvinafundo Stan Mukasa vachitaura pamusoro pavaelon musk vakatenga kambani yetwitter svondo rapera sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vajobs kana navagodfrey stole vanzi vadzoke kumatare edzimhosva musi wa15 nemusi wa17 mwedzi uno sangano rezimbabwe human rights ngo forum rinoti kubva mwedzi wawandira gore rino kusvika mwedzi wapera nyaya dzemhirishonga yezvematongero enyika dzinosvika chiuru nemazana mapfumbamwe neimwe kana kuti 1901 dzakaitika muzimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka.